Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 4 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yotanga kuwanisa varimi mafuta ediesel nepeturu kuitira kuti varime mbesa dzemwaka wechando. Veruzhinji vanoti vari kunetsekana zvikuru kuti vavane magwaro akaita sei kuzvarwa, zvitupa pamwe nemapasipoti. America inopemberera kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri yavana kusvitonga kuzere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti varimi ndo vachange vave kutanga kuwaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti varimi vane mbesa dzemumwaka wechando vasarasikirwe nenguva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaChassis vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richange richiongorora mafambisirwo ari kuitwa mafuta edzimotokari nevemakambani emafuta, vachiti bazi ravo ratora danho rekuti varimi vane zvirimwa zvinorimwa mumwaka wechando zvakaita segorosi vave ivo vanotanga kuwaniswa mafuta edzimotokari zvikuru sei dhiziri.
Tiri kushanda navo zvakanaka, takanga tine musangano nezuro tikatsanangurirana zvatoda kuita, tikapamhidza zvakare kuti system yatoda kuita inotibatsira kuti tinge tichiongorora mashandiro avanoita tiri pakompyuta. Tinoyatsoziva kuti mafuta apinda abva kuapinda kuferuka mangani.
Danho ratorwa nehurumende iri rinoya apo hurumende iri kutadza kutenga mafuta anokwanira nyika, izvo vekupa kuti vedzimotokari vagare vari mumitsetse. Nyanzvi munyadze zveupfumi musangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vati sevarimi vari kutambira danho ratorwa nehurumende, asi vati hurumende inofanira kuisa nzira dzakajeka dzinoita kuti varimi vawane dhiziri nyore uye nekukasika kuitira kuti varimi vasarasikirwe nenguva yekushanda muminda yavo.
Zvinenge zviri zvinhu zvakanakira mafamasi kekutanga. Kechipiri ndekekuti kana zvichinge zvataurwa kudai, mafamasi anenge atarisira kuti pane zvichaitwa zvinokwanisika kuti vakwanise kuenda kumagaraji api acho uye zvichaitwa nenzira ipi, mafambiro acho achafambiswa sei kuti anenge aenda ari murimi osvika pagaraji ompuwa mukana wokutanga kuti awane fiyo yacho. Saka ndo zvatinotarisira kuti panozofanira kutevere kana minista vachinge vataura kunofanira kuteererwa, nekuti zvingaitika sei zviri nyore kuti mafamasi akwanise kuwana mafuta asinganetseki.
Vakuipa vati upfumi hwenyika uhwo hwakabatwa nekurima hunogona kuramba huchiwira pasi kana hurumende ikatadza kugadzirisa dambudziko remafuta evarimi nekukasika. Vakuipa vati varimi vazhinji zvikuru sei avo vanorima gorosi mumwaka wechando vatove kumashure nenguva, sezvo vamwe vavo vari kushaya dhiziri rekushandisa mukurima gorosi.
Varimi venguva yechando vanonyanya kushandisa simba remagetsi. Vanoshandisa hongu rematarakti kuita mabasa epa munda. Zvinosanganisira kuti pavakagadzira munda, kana vachiisa mishonga, kana vachitakura zvinhu kubvisa munda, kana kukohwa chaiko, vanenge vachingoshandisa mafuta edhiziri. Saka kana asiri kuwanikwa sezvizvi, hatitarisiri kuti upfumi hungaenderera mberi zvakanaka.
Mashoko ezetefu aya anouyawo panguva iyo sangano reGrain Millers Association richiti makambani anobika chingwa haana furawu inokwana kubika chingwa chinokwanira nyika, izvo zviri kukonzera kuti chingwa chishayikwe muzvitoro nekuda kwekuti varimi vanodawo magetsi pane imwe michina yavanoshandisa mukuita basa ravo. Vachasi vatiwo bazi ravo riri kusimbaradza nyaya yekushandiswa kwemagetsi ezuva kana kuti sola, sezvo Zimbabwe isina magetsi akakwana.
Izvi hatikwanisi kuzviita nhasi, asi tofanirwa kunge tiine urongwa plan yemaprojects atiri kuita esola, maprojects ewind power, mabiodigester. Kana kuvarimi uku tinoda kuongorora nyaya yekuti tingaite sei kuti pane maA1 farmers kana iwo maA2 akati wandei, tingagadzira here kuti vakwanise ivo kuita project yekugadzira magetsi kuti vawane magetsi avo. Iko zvino vanhu vari kutambudzika nenyaya yekunyanya vakadyara witi, kuti tozvifambisa sei.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende ikasagadzirisa nyaya yekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi nekukasika, zvichaita kuti upfumi hwenyika huwire pasi, sezvo makambani mazhinji ari kutadza kufambisa mabasa avo zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zimbabwe, the voice of America.
Vagari vazhinji mudunhu remasvingo vanoti vari kunetsekana zvikuru kuti vawane magwaro akaita sei kuzvarwa, zvitupa pamwe nemapasipoti. Izvi zvabuda nhasi pamusangano wakarongwa neZimbabwe Human Rights Commission. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wekunzwa matambudziko anosangana neveruzhinji pakutorwa kwemagwaro aya, vazhinji vati vanavo vari kutadza kuenda kuzvikoro neshaya kwemagwaro anodiwa kumaruwa. Sadunhu Nyamutake vaMax Oshaminuka vati vagari vekuma vari kukundikana kutora magwaro ekuberekwa kwevana vavo nenyaya yekuoma kweupenyu.
Zvero zvedu zvizhinji inyaya yokuti makosti aakudhura kuinda kwavanhu kundotora mabirth certificates nemawitnesses. Zvinovadhurira izvozvo, uye kuti kana munhu abuda muchipatara asina kubuda birth record, kuzondotsvagirwa birth record unonzi bhadhara search fee. Ndo matambudziko atinawewa.
Mumwe mugare vadhonora kuti mugwagwa vatiwo vari kutadza kutora ndedzi kuti mwana atoreswe magoro pasina amai vake.
Ndokuti ndikuda kutorisa mwana birth certificate, but kunikiri kuregistration manje vanenge vachida mai vacho kuti ngavapi, ngavavepo. Mai was so big. Saka kuti nditi vari papi handizivi pavari. Kuhama dzavo kwandakaenda, mai vacho vakashaika. Stepfather vacho vakashaika. Saka kuti ndizive kuti vananga vana ndi vanonzi kumusha kwavo chavo kwavanozvara ndekwagutu. Saka kwagutu kwacho kuti ndini ndono tsvaka vanhu vekwamoyo vapi vacho, nokuti senemo yangu yaishandisa ndimoyo. Saka kuti ndini ndono vatsvaka njiva tsvaka papi. Hazvina kuchipa zvese.
Vari kutadza kutorera muzukuru wavo gwaro rekuberekwa kuti aende kuchikoro, uyo akasiyiwa nevabereki vake vakaenda kusouth africa kwavakarovera ikoko.
Baba vacho vakaenda joni namai vana kudzoka. Eva ndakainda ini vasipo baba namai, vakatoda vabereki vavo. Saka vabereki vacho handizivi ndonovawanepi, havafoni havatumiri. Mwana wado vagrade 1 ana bethi kuchikoro vangotoda bethi. Saka ndoshaya ndodini mwana wakamuzvara 2011 ndopa vakangoenda vangoti gare gare.
Vamwe vagari vachema-chema kuti hofisi yekunotorwa zvitupa haisi kuvabata zvakanaka, uye inoita choko muhomwe kuti vanhu vawane magwaro avanenge vachida nechimbi-chimbi. Amai Esther Nyambiya vesangano remasvingo United Residents and Respairs Alliance kana kuti MURA vapa humbowo vakamirira vagari vachiti mapasipoti haachatoreki zvizhinji hurumende haina mari yekugadzira. Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati vatambira zviri kunetsa vanhu, izvo vati zviri kutyora kodzero dzevanhu dzekuwana magwaro.
Well, ndingatanga nezvanyanya kubuda. Zvanyanya kubuda ndezvekuti vanhu vane madambudziko akawanda akasiyana-siyana nenyaya yekuwana mabirth certificates. Zvikuru sei takanangana nevabereki vanenge vasina magwaro akakwana. Ivo pachezvavo havana mabirth certificates, havana maIDs. Saka kuti vatorere vana idambudziko hombe chairo nezvinenge zvichidiwa nemutemo. Vamwe vanenge vari masingle parents, mumwe mubereki akangoendawo ndokuendera tu, haasiri kuzivikanwa kwaari. Saka vanopa magwara ekwa registrar general vanenge ivo vachisimbisa kana kuinisista kuti ai wakainda mune vane umwe mubereki zvinenge zvichi vagozvera izvozvo.
Vamugwadi vati vari kuita ongororo iyi kuti vaone matambudziko arosangana nevanhu mukodzero dzavo dzekuwana magwara ayo sezviri pamutemo wenyika. Vamugwadi vati vachanyora gwaro richapiwa hurumende kuti igadzirise matambudziko arosangana neveruzhinji sezvinodiwa nebumbiro remutemo renyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Nasi America iri kupemberera makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri yavana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Paine mhemberero dzakasiyana-siyana dzarongwa dzinosanganisira kuputiswa kwemafireworks uko kwagara kuchiitwa makore ose. Asi gore rino mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vawedzerawo zvimwe zvitsva pamusoro pemhemberero idzi zvinosanganisira kuti ivo vachataura kumhomho yevanhu inotarisirwa kuungana paLincoln Memorial muWashington DC uye kuratidzwa kwezvombo zvehondo zvemhando yepamusorosoro zvinosanganisira motokari pamwe nendege dzehondo idzo dzichabhururuka muchadenga apo vaTrump vachange vachitaura. Asi vamwe zvikuru vebato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party vari kushoropodza danho ravaTrump iri vachiti rinopinza zvematongerwo enyika muzuva iri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vatumira vose mashoko ekukorokotedza zvizvarwa zveAmerica pazuva rakakosha zvikuru iri. Vachitaura vakamirira vanhu vemuZimbabwe, vaMnangagwa vati vanotarisira kuti vacharamba vachidzamisa ushamwari hwavo nemuzinda weAmerica muHarare, pamwe chete nekuti vanhu venyika mbiri idzi vadzikisewo kudyidzana kwavo. Vachamisa vatiwo zuva ra4 chikunguru rinofananidzwa nendangariro dzekuzvitonga nerusununguko, zvishuvo pamwe nezviito zvinocherechedzwa pasi rose. Vativo vanopembedza ushamwari hwavo nevanhu vemuAmerica, vamira navo matambudziko avo kwenguva ndefu. Mukuziya nezvezuva rekuzvitonga kweAmerica iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimuto kuti tinzwewo maonero avo.
Pokutanga ndingati America inyika inozivikanwa pasi rino rese nekumiririra kana kuedza kuda kumiririra kodzero dzevanhu kutiwo munyika dzakasiyana-siyana muve neiya yatingati demokrasi kana kutiwo respect yemahuman rights kunyanya-nyanya isu munyika yaZimbabwe. Saka ndinoona kuti kana iyo ine zuva rayo rakadai izuva rakakosha kwazvo rekuti sesuwo even sevana veZimbabwe izuva ratinotiwo aiwa rakanaka tichikorokotedzera vaAmerica kuti nezuva rakadai, nekutiwo iyo America irambe ichienderera mberi nekuedza kubatsiridza nyika dzinenge dziri parimananzombe nekuongororawo iyo yacho mabatiro ainoitawo mune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, tichitaura ipapo pakukurudzirwa kunoitwa kodzero dzevanhu neyatingati demokrasi.
Taonawo vaMnangagwa navaChamisa vachitumira mashoko ekukorokotedza America. Munoonawo sei nezvaitwa nevatungamiri vavira?
Hachingava chinhu chinoshamisa kuti vaChamisa vanotungamira bato reMDC navaMnangagwa vanotungamirawo bato reZANU-PF vatumira mashoko ekukorokotedza nyika yaAmerica. Tinoona kuti chinhu chakanaka kubva kuvatungamira ava, sezvo muchiziva kuti mukati menyika yaZimbabwe mune makakatano arimo pahutungamiri nesarudzo dzedu dzisina kubuda zvakanaka. Saka zvinoratidza kuti vatungamiri vaviri ava vanenge vachidawo kutsvaga ukama hwakanaka naAmerica pazvirongwa zvekuti nyika yaZimbabwe ifambire mberi.
Tiri kuona vaTrump kekutanga munhoroondo yekupemberera kusununguka kweAmerica vari kutaura kana kuti vachapa speech kuLincoln Memorial. Pamusoro pezvo vacharatidza zvombo zvehondo zveAmerica zvisati zvamboitwa. Munoona sei chiitiko ichi?
Chinhu chisingasonyanyoitwa pazuva iri munyika yeAmerica sekutaura kwamaita. Asiwo tingati ndo iya inonzi yatingati show of force kana kuti vaTrump vanenge vachida kurakidza kune dzimwe nyika yatingati military might ukuru ya America pazvombo.
Ko vamwe vari kuti va Trump vari kutora mukana uyu kutsvagarutsigiro musarudzo dza 2020 dzavari kutarisana nadzo.
Zvingava izvozvo but kutsvaga tsigiro kwacho hakutsvagwe nekuisa mauto munzira kana kubudisa zvombo zvehondo.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway, Dr. Victor Chimutu vachitaura vari parunare vari kwakare kuNorway neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti kubhombwa kwakaitika muguta guru reLibya reTripoli uko kwakasiya vanhu 40 nevana vafa, vamwe vachiti vanosvika 50 nevashanu, kunogona kuenzaniswa nemhosva dzehondo. Mubatanidzwa wevakuru vemasangano ari kuratidzira muSudan waita musangano wekuziya kutanga zvakare nhaurirano nekanzuru yemauto iri kutonga munyika iyi. Vakuru ava vari kuda kuti pawiriranwe kuti ndiani achatungamira hurumende inofanirwa kufanotonga panenge pachigadzirwa urongwa hwekuti munyika iyi muitwe sarudzo dzekutsvaka mutungamiri wenyika. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change riri kuchema-chema nekudomwa kwava Utoile Sligwana semukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika. MDC inoti vaSligwana munhu akaendeswa kuZimbabwe Electoral Commission ari nhengo yeZimbabwe National Army, izvo inoti zvaityora mitemo yenyika. VaSligwana avainge vakafanobata chigaro ichi vakazodomwa kuchitora musi wa1 Chikunguru. Bato reMDC rinoti vaSligwana vaive mukomisheni yeZEC isina kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo muna 2008 kwemavhiki mashanu zvakashorwa zvikuru neSADC neAfrican Union. Asi mukuvadoma sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba vanoti vanoruzivo uye nhoroondo yekubata nyaya dzesarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Kuiswa kwaitwa vaSligwana ndoo kunonzi kuridza ngoma nesanhu pahumwe. Muna 2008 akakonzera nyonga-nyonga. Tikatarisavo munhu asati abuda pachena kuti achiri kuami here kana kuti achiri musivilian. Pamapepa avanyora havana kumbotarisa kana kutaura zvehistori yake yekusevenza kuami, kutaridza kuti vari kuvanza ZEC inofanirwa kunge ichibuda pachena. Kana vasingatauri kuti murume uyu akambosevenza kuami ari meja, vasingazvitauri pahistori pake, pane wavari kuda kuvhara kumeso. Vari kuda kurova imbwa vakaviga mupinyi. Chaanonzi agona ndechipi? 2013 vakaita maelections pasina vhota. 2018 maresults nanhasi hatizivi kuti president akahwina nemangani.
Vachirumanzi tipeiwo maonero enyu.
Pane nyaya dzamaelections Zimbabwe ndofunga zvagara zvinongozikamwa misi nenguva kuti MDC haisii yakabvuma maelections. Chavanobvuma chete ndeche apo pavanenge vachinzi vakahwina. Asi pavanenge vachinzi vakahwina, ivavo vavari kusora ivava ndoo vanenge vava pamaresults. Ndofunga izvi hakuna kwatinoenda nazvo tikatarisa kuti hei ndiani ari pamaelections and so forth. Whether vaSligwana vaiva musoja, vaiva mupurisa, vaiva businessmen, vaiva chii, handifungi kuti it is an issue yatingatarisa pachirungu. Iye zvino MDC nyika ino yeZimbabwe inorunyararo napamusoro pamasoja avari kuvenga yavo. Iye zvino nyika inorunyararo napamusoro pamapurisa asingadika neMDC, zvokuti vese veMDC iye zvino vachiita marallies avo, vanokumbira rutsigiro, vanokumbira rubatsiro rwamapurisa avasingadi.
VaMafumi,
nyaya yekuita kutonga nyaya yemaelection, referee akabva kudynamos
Dynamos ichitamba ne Highlanders. Vanhu ve Highlanders vangapinda here muground imomo. Referee akabva ku Highlanders, Dynamos ichitamba, supporters ze Dynamos hapindi muground iroro. Referee wema elections anokosha. Vasilaigwa navakatara referee, vane divi ravakarerekera. Musapinza mapurisa ese munyaya iyi. Mapurisa tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Masoja tunoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Ma polling stations aiva mukati memasoja, aiva mukati memapurisa, aiva mukati kwekuma president. Tinoziva kuti President Chamisa vakahwina. Kwatakaruza ndopana vaslide gwana apa pavakaverenga maresults asiri iyo. Isusu tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe rakavhotera vaChamisa. Hapana anoda Munangagwa. Kutonga kwa Munangagwa kuri kuvava segavakava.
Vachirumanzi,
mukanyatso kutarisa mashoko ose atarwa ipapapa, handifungi kuti pane chino musoro chingavaka nyika ino. Rugaro ruzivo kuti chii bato iri ragara rinongopopota. Chiri important ndechokuti ZANU-PF nehurumende iripo vari kutaura kuti zviri nani tiri kugadzirisa nyika. Ndosaka muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika. Ivo MDC vanga vachitoshuvira kuti ahadi upenyu hwaoma, asi nemapolisi ari kuitwa negovernment ino zvinhu zviri kutoratidza kuti zviri kunaka. Ndosaka muchiona vachiita reload. Hakusina, ndokutombumba, vapera, hapasina chokutaura. Shuwa shuwa mungataro za maelections mwezi uno, maelections ya gura kapera.
Vamafume hanzi ya mudi kujikiwa sarudzo mkango jikiwa munotiza biriri kwa kanama wina munyara.
Jokwa di wana wangu wa wabirira kubirira, chavataza kubai ekonomi, nokuti vano karamari.
Vachirumanzi peta ichirongwa chedu, pakaita mutauro wakadai kumasangano wakaita sezeka, azvizoite here kuti sarudzo dzinoitwa dzinoramba dzichiita mutauro.
Varume veStudio 7, maelections kana munhu uchihwina munhu una vatsigiri, maelections yawo habiriki. Ndo zvamofanira kuziva izvozvo.
Vanga vari vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumanzu. Manzwawo zvakare kubva kune vanoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko tichiona kuti pari zvino munyika muri kunzi imo makushandiswa mari yemaRTGS uyezve nemari yemabond.
Kuna zvangu muCape Town ndatombokuona imiri live zvenyu pamamuchiri pamba muri murodhi mihako tetimuteeredza yakese kwamunenge muri katingovona. Nyika yeZimbabwe manje zvaitarwa nanamasa munhu umwe zvayakuti nyika yakuenda kumawera hapana achaizora ndokwayasvika manjeizvizvi nekuti muchiona nyika kana ichinzi haichatamike forex. Matorisi anouya munyika anouya neforex, saka zvivira kuti havachatoshandisika maforex avo vandomirira kuti vatange vachinja.
Ndinonzi Terence ndemaharasha pa500 shops.
Pakamira sei ipapo panyaya yekushandiswa kwemaRTGS nezvimwe? Mambo wopinda muzvitoro here? Zvakamira sei?
Zvinhu hapana zvachinja kunze kwekutokwira kwezvinhu. Pavakaintrodusa kuti ZimDollar is going to come back, nyange uri nyaya yekuti vadaara mafivho sevhans made masoja pamunondo wava vanotyere kuti vangovavhara kuti hatichashandise maus dollars because vanga vakudimanda us dollars. So is the only issue yavakaitira kuti us dollar is no longer legal tender. But this will not work because as it is now black market rate yakadzoka 7.something last week, but now nakundacheka black market rate yama 9.9 9.8, of which yakutanga dera nhasi yanga ma 950 sovos, but now yatoa 990.
Ndirodzi borises iri mukadoma. Mukadoma munofara zvamu.
Kwakamira sei ikoko panyaya yekushandiswa kwemari yemaRTGS iyi? Zviri kugonekwa here?
Mari yemaRTGS yatiunzira nhamo munyika iyi.
sei madaro?
Ah, kuno kubhokodzi mari yacho yemaRDJ dziri kungotaurwa. Kuti uende kubhengi kwacho, isu kuti vashandi tichori pamwe panguva yakaoma. Kuti uende kubhengi kwacho kunotora mari, uri kusvika womira mukiu, wopiwa 100 bonds per week. Kana tiudze kuti kana wapiwa 100 bonds per week, unorarama sei? Tikatiotee zvino zvine patiri apa pane reti iripo, zvavaikwanisa kuita vaifanira kuti mushandi pamari dzataitambira idzo dzokuti taitambira ma 350 years, vaifanira kungoti reti kuti kadaita kutambira kunati kuma 5000 bonds yacho kana kuma 6 pamwe taikwanisa kurarama zviri nani, kwete zvatiri kuita hatina tiri kutambura.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mangwana.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenyika chemutambo wenetball chasimuka chine manyukunyuku chakananga kuLiverpool kuEngland kumakwikwi 2019 Netball World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga kuEngland. Asi chichambozorora muDubai chisati chasimuka kuenda kuManchester, uko chichanobata bhazi kuenda kuLiverpool, uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya. Mutauriri wechikwata ichi vamaimba mapuranga vanoti mukamba mune mufaro mukuru, vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo weNetball World Cup. Vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda, kunomirisidzana nedzimwe timu dzinobva kune dzimwe nyika. Saka panguva ino tingati takatatawo mazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke. Vose vatsikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Kapteni wechikwata ichi Pepechua Sachikonye anoti ari kufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland uyezve mumakundano makuru eWorld Cup.
Kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya. Chatotozo kunoona mamwe mateams andaigara nichingoshuva. Kudai ndikamboona team yakati neyakati neya Australia yagara iri number 1 yacho ne more than 15 years chimogare panamba 1. Sachanti chishuro changu chokungoona mutambiro wavo, nao ndaona mukana wekuti ndonotamba navo chaiva chishuro changu mufaro.
Vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza makwikwi emhando yepamusoro akadai, vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita.
Pose patinoita mitambo yakasiyana-siyana, chatotarisira isusu kutora mukombe. Zimbabwe pasi rose iri panhamba 13. Saka panhamba 13 ipapo panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza. Pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikaswera tatorova ana Australia.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka. Asi Sachikonye anoti vachaita nepese pavanogona kuti vabude mugungano iri nekuenderera mberi nemakwikwi. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri, umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri. MaJames ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge maWarriors abuda mumakwikwi eAFCON mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. MaJames ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 chikunguru nemutambo neSri Lanka, achizotamba nemusi wa13 chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Ireland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Sika tisenda baku VOA Ndebele.